Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 29/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scala vaburitswa muusungwa.
Vasori nedzimwe hama vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa vamo Blessing Ali nezuro kumabhuku.
Kwanga tikidzoku kuri kutiedza kuderedzwa kwavanga vaita maviri apera kusaiziva kuti chii changa chazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chazoitiswa zvakare.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edizeri nepeturu kutanga nhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 icho chopararira zvinotyisa kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepanaure The News Hawks rinoti pane vanofungidzirwa kuti vasori vakaedza kuda kuviga mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali nezuro kumarinda ekumabvuku pasina kuwirirana nehama dzemufi. Muzvare Ali vaiva nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakapondwa muna chikumi navapayas jamba avakatenda kudare kuti ndo vakaita izvi. Asi zvinonzi kuvigwa uku kwakakundikana sezvo vanoshanda kumarinda aya vainzi vanoda chitupa chemufi icho chavakanga vasina. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vaudza Studio 7 parunare vari kuBritain kuti vakanga vasina kuwirirana nevanonzi vaida kuviga hama yavo ava, uye vati havasi kuzobvuma kuviga kudzamara gweta ravo vaJob Scala vaburitswa muusungwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo sezvo patavafonera vanga vachiti vakabatikana. Tatadzawo kubata mukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization vaIsaac Moyo, asi vamwe vashandi vepachipatara chepari renyatwa vati havachaziva kuti mutumbi wamuzvaremo Blessing Ali uripi pari zvino sezvo usina kudzoswa kumochari pawakatorwa nezuro. Zvichakadaro, dare ramajustice remuHarare nhasi ranzwa chikumbiro chavaSkala chekuti vatongo vachibva kumba zvitevera mutongo wedare wekuti kutongwa kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kumbomiswa. Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vange vasvitsa chikumbiro kudare chekuti kutongwa kwavaSkala kumbomiswa vachiti pane mapepa matsva avari kuda kupa vaSkala ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya matare kana kuti obstruction of justice. Vamanokore vati zvakakosha kuti vaSkala vapihwa mapepa aya kuti vagopindura nyaya vari kupomerwa iyi kamwe chete sezvo nyaya iyi yakanga yatotanga kutongwa vaSkala vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Gweta ravaSkala vaHarrison Nkomo vapikisa chikumbiro ichi vachiti hurumende yave kutsvaga uta nemugate, asi mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vatambira chikumbiro chehurumende ichi vakati nyaya iyi godzoka kuda dare musiwandira 3 vankomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Vari kutiwa havasati vava neumbo hwakakwana hwekuti vange vachimutonga, saka vanoda kuunganidza umbo hwavo vahuunganidza avo pa defense kureva magweta avaSkala naiwo vaSkala vacho kuti vagadzirire nyaya yekutongwa kwavo. Isu tapikisana nazvo izvozvo tichidaiwa kwete hamuchatika nhandare bhora ratanga makuchiunza vamwe vatambi vanyowani ivo rara bhora ranga ratotanga tatenderera kuti vatambi vari kutamba nehava.
Mushure memutongo uyu, vankomo baba vasvitsawo chikumbiro kudare, chekuti vasikala, avo vakasungwa musi wachikumi 14, vatongwe vachibva kumba kwavo, vachiti havangarambe vari muusungwa, iyo hurumende isina kugadzirira zvakakwana kuti vatongwe, asi vamanokore, vati vakagadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nekutongwa, vachiti vanga vatonza vafakazi vatatu panyaya iyi nhasi, zvavati zvinoratidza kuti vakagadzirira kutongwa kwenyaya iyi. Vankomo, vatenda kuti mutongi wedare, achatura mutongo pachikumbiro chavo mangwana.
Nhasi tapinda takuti ngatichitamba nyaya yacho tichibushitisa pamberi pedare. Umbo hwamodhi hune udzamu hwekutongwa kwavasikana. Nhasi maakuti aiwa takukumbira imwe nguva. Naizvozvo tabva tati aiwa tokumbira vakuru vatongo vachibva kumba. Dare rabva rati aiwa kwetezve nyaya iyi tichazomboiseya nhasi mangwana nakota past 11 vobva vazoti pamutongo wavo.
Chikumbiro ichi ndeche chigumi nechipiri uye pose pavakakumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vasikala vainyimwa mukana uyu nematare. Vasikala vanonzi vakapara mhosva iyi zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo Recitizens Coalition for Change kunyatsime muzvare mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vapayas Jamba Mukandi avo vakabvuma mhosva iyi pamberi pedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta ediesel nepeturu kutanga nhasi, peturu ichikwira nemasendi maviri ekuAmerica uko diesel richikwira nemasendi matatu. Mutengo mutsva wepeturu wave dhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mashanu kana kuti $1.50 parita kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi mana nemasere kana kuti $1.48 parita. Mumadhora emunyika peturu yakwidzwa kubva pa $1,007.45 kuenda pa $1,016.49 parita. Diesel rinonzi rave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi matanhatu nemashanu kana kuti $1.65 parita kubva padhora nemasendi makumi matanhatu nemaviri kana kuti $1.62 parita. Svondo rapera, ZERA yakadzikisa mutengo wepeturu nemasendi maviri anova yadzosera zvakare nhasi. Mitengo yemafuta pasi rose inonzi iri kuratidza kukwira kubva mazuva achangopera aya. Vanoongorora zvehupfumi vamasimba kuchera vanoti muZimbabwe mitengo yemafuta inonyanya kukwira nekuda kwemitero yakawandisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinanga tikukudzwa uku kuri kutedza kuderedzwa kwavanga vaiita maviri apera. Kusaiziva kuti chii changa chazokonzera kuti mitengo iyoyo ideredzwe uye kuti chii chaakuzoikwidzisa zvakare vanhu vachiri muzororo kudai.
Zvinobata zvakadii vanhu tichiona kuti zvaauya munguva ino yezororo?
Ndinango vanhu vakawanda vakasamba vanenge vaakuzodhurirwa nekudzoka kwavanoshandira. Vangava vanoshandisa mabhazi edu yatingati public transport kana kuti ivo vanoshandisawo mota dzavo. Zvoreva kuti vaakuzodhurirwa nekudzoka. Saka kana wanga wakaisa kamari padii kekuti uchaenda kuzororo wodzoka, zvoreva kuti taakufanira kuti wedzerei. Isu tinonyanya kuzviona zvikuru sei kune vanoshandisa public transport kuti mabhazi anobva adairirawo nekwidza mutengo. Saka kana wanga wakafamba nemari yakakwanirana pataita dambudziko ipapo.
Tinoona kuti peturu yakwidzwa nemasendi maviri kana tichitarisa mumari yekuAmerica, kuchitiwo diesel richikwidzwa nemasendi matatu parita. Ingava mari inganzi yakawanda here iyi vakuchera ingaitawo kuti vemabhazi vakwidze mutengo kana mari dzekuripira mabhazi zvakanyanya?
Chatakaona ndechekuti panokwira mutengo wepeturu chero nemasendi maviri kana mashanu, vemabhazi nevanogadzira zvinhu vanowanza kutumira mutengo iyoyo kuvatengi, inanza wedzirei pass cost to the consumer. Saka mari inoita seisina kuwanda, asi netsika iye yatinoziva yevanhu vemuno yekukwidza mutengo tinotarisira kuti vachabva vakwidza mutengo. Chinotinetsa ndechekuti mitengo iyoyo painozodzikiswawo yepeturu havazomhanyirirewo kudzikisa mutengo sekudzikiswawo kwainenge yaitwa.
tinoona kuti peturu yava kuita $50 per liter, diesel richitawo $65 per liter. Tichitarisawo kana kuenzanisa mutengo uyu nedzimwe nyika musadiki, munoona Zimbabwe ine mutengo wakadi?
Zimbabwe ine mutengo yakatikurirei kubudikidza nemitero iyo yakambodzidziswa hayo asi kubudikidza nemitero inochadzwa atingati mataxis. Mukatarisa average yepeturu $1.38 per liter, $1.42 ndo average yediesel.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyika dzinoti dzave kuda kuisa zvirongwa zvekuti vanhu vanenge vachibva kuChina vatange vavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kudzishanyira. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muChina mushure mekunge yarerutsa mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichitevera kuratidzira kwainge kwoita vanhu. Nyika dzinoti America, Japan, India, South Korea, Taiwan neItaly dzatotora danho rekuti vose vari kubva kuChina vavhenekwe chirwere cheCOVID-19. China iri kupomerwa mhosva yekuvanza huwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi. Nyika idzi dzinoti China haisi kuudzawo dzimwe nyika kuti kune mhando itsva yeCOVID-19 here, zvinoita kuti zvinetse kugadzirira kurwisana nechirwere ichi. World Health Organization inoti iri kudawo kuziva kuti chirwere ichi chiri kupararira zvakadii muChina. Asi China inoti hapana chairi kuvanza ichiti zvizvarwa zvayo hazvifanirwe kunge zvichisarurwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dziri kutyira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanogona kufa muChina muna 2023. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Mari yebhajeti iyo yakapiwa kubazi rezveutano takatarisa mugore ra2023, tinoona kuti mari iyoyo haisi kutozombokwana sezvo mari yedu yebhajeti yakaiswa iri mumaRTGS, apo tine hondo yatiri kutarisana nayo yeexchange rate neinflation. Mari iyoyo haikwanise kuti inge ichirwisana nematambudziko atagara tichisangana nawo.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Matambudziko ekugadzirisa mari dzinohorwa nevashandi vezveutano, matambudziko ekugadzirisa nhau dzemishonga nemichina. Saka dambudziko ratasangana naro zvekare rekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19, kunyanyanyanya takatarisana nezviri kuitika kuChina, zvinoita kuti tinzwe kutya kuti dambudziko iri rikazokwira muno munyika revanhu vanenge vachibatwa neCOVID-19 kana kuti vanezenge vaakurwara. Mari iyoyo yebhajeti ya2023 inozoitiitira shoma nani zvakanyanyisa.
Pangagadziriswa sei ipapo pekuti mari yebhajeti inenge isiri kukwana?
Tinezenge tichitotarisa kuti mamwe madevelopment partners vange vachiuyawo vachiedza kubatsira ndokunge makeses edu anyanyisa kukwira. Tiri kuzviziva kuti pari zvino izvi tiri kutoona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa COVID-19 hwatotanga kukwira. Saka zviri kuitika kuChina zvinoita kuti tinzwe kutya kuti makeses iwawo akazouya neuwandu hwawo kuno kuZimbabwe, mari yedu yebhajeti inozokwana here. Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti pamari iyoyo inenge yakapiwa kubazi rezveutano, mari iyoyo inofanira kunge ichidisbeswa paine nguva, uye ichidisbeswa sekupiwa kwainenge yakaitwa kubazi rezveutano.
Gore rino mari yakaiswa mubhajeti kubazi rezveutano varusike inenge yakanzi wedzerweika namuzvinafundo nwe
gongu gore rino iri pakava nekuwedzerwa kwemapercentage kubva mu10.2% yakapiwa 2022 kubazi rezveutano kusvika ku11.2% yakapiwa mugore ra2023. Asi hondo yedu huru yatinayo senyika ndiyoyo nhau yeexchange rate nenhau yeinflation, sezvo mari yedu iri mumaRTGS. Saka tinenge tichivimbawo zvekare kuti ivo Minister of Finance tiri kunzwa kuti vane committee yavari kuda kuedza kuumba iyo ichazenge ichisanganisa vanhu vekuMinistry of Finance nekuMinistry of Health mari ingene kuona kuti mari inenge yapiwa bazi rezveutano mari iyoyo inge ichidisbeswa paine nguva. Saka isusu tinenge tichiti komiti iyoyo ngairege kungova komiti inenge ine Ministry of Health neMinistry of Finance chete. Kana zvichibvira ngaive komiti inosanganisirawo mamwe mapazi akaita seParliament nemacivil society vange vachipindawo mukomiti iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekuti ichatorawo matanho api kudzivirira kupararira kwechirwere kubva kuChina. Asi vaMujiri vakambokurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19. Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadzore vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanyora tsamba kuburikidza nemagweta avo ekajokoto and company kukambani yeZimbabwe Newspapers Limited inodhinda bepanhaure Herald vachida kuti rikumbire nekukurumidza ruregerero kwavari panyaya rakanyora musi wa 24 zvita. Bepanhauiri rakati vaNgadzore vakasungwa mushure mekuita zveuori pakutenga nzvimbo dzekuvakira muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata vatauriri veZimpapers. Asi vaNgadzore vapa Herald mazuva maviri kuti ikumbire ruregerero kusadaro votora matano. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNgadzore.
Malawyers vanyorora kuHerald vari kuti izvo pandakasungwa ndakambosungwa about 2 weeks ago ndapiwa mhosva yekunzi izvo ndakabata mazamu umwe muland baron ndikarova umwe muland baron ndiye mhosva yandakapiwa ndakapiwa too much charge ndikazopiwa free bail. Ungwana panopiwa free bail necourt dzinoreva kuti izvo hapana mhosva hapana humbo hapana kana witness venyaya iyoyo angari mafabrication because ndakarwisa maland barons vaitengesa land muMeborain ndakarwisa maland baron angari politically connected nenyaya dzavo dzanga vachiita muMeborain ndakamisa because isusu tiri kuti izvo hakuna land invasion inoitwa even kana land iri private or iri estate kanzo ndiyo inoplana ndiyo inoita zvose nenumbering so izvozvo vavangasika zvidi izvozvo ndobva vandisungisa.
Sei musiri kufara nezvakanyorwa nebepanhaure Herald panyaya yekusungwa kwenyu?
Herald rakaenda go further chiti izvo pandakasungwa 2 weeks ago ndakapiwa mhosva yekutekesa mastand inonzi land scan dzinova nhema because zviri mumadetails ndakapiwa free bill pamusoro pamberi pemutongi wecourt achiti izvo nyaya iyi inyaya isina musoro inokodzera kupiwa free bill but because vanoziva kuti izvo patava kunanga tava kumasarudzo vada kunyora nhema vachiti ndakasungwa iri nyaya dzemastenzi nekutengesa mastenzi emuMeborain dzinova nhema. Chechipiri zvakare vakanyora zvakare vachiti inini sakanzera Ngadzore ndanga ndiri pati yevanhu ndiniki mangwana akanyora achiti ndanga ndiri pati yevanhu avo vakachaya meeting finance committee yakashupa mastands.
Imi manga musiri musangano here yevaNgadzore?
Handisi member of finance committee, handisiti imomo zvakare handira kuzvipa stand. Committee of finance inochewa navamwana vanenge varimo but any beneficiary anenge apinda mumeeting yari beneficiary mutemo unoti iyo munhu iye anoita recuse himself or herself. Zvakare vakaenda mberi vachiti izvo ndakatenga stand ne 1000 USD iri about 6000 plus square meter ndikatenga futi stand ne 6000 USD zvakatenderera muwanhu achikatamadza kuti kanzera angatenga stand nemari yakadaro iri muZimbabwe muHarare munzvimbo yakafana nemasata anova manyepo again.
Asi kasi makanzura vaNgadzore muri kunzi muri kuita uori unotyisa mukanzuro.
Atisipa pakuti tipote corruption, corruption totoiramba and vaenda corruption to always say kuti izvo zvinhu zvese ngachiri pamutemo pajekerere. Why some of us takaisa mazita edu inyaya yekuti izvo we have nothing to hide because zvinhu zviri proper zvakaapplywa and the process iyoyo yasati yapera ichitori pakati.
Kanzura anomirira Ward 16 muHarare West vaDanford Ngadzore vanova nhengo yeCCC vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muSouth Africa vanoti uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekuputika kwerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari musi wa 24 zvita wasvika pamakumi maviri nevanomwe. Hurumende yakatanga kuzivisa kuti vanhu gumi nevasere vainge vafa, asi huwandu huchitarisirwa kukwira sezvo paine vamwe vakatsva zvakanyanya vari muzvipatara. Russia inonzi nhasi yarwisa Ukraine ikakanda zvombo muguta guru renyika iyi reKiev uye reKharkiv. Mauto emuUkraine anoti adonhedza zvombo zvemuchadenga makumi mashanu nezvina pamakumi matanhatu nepfumbamwe zvakandwa neRussia nhasi. Hurumende yeUkraine yashora zvikuru Russia ichiti iri kubhomba nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo apo vakawanda votarisira kupemberera goredzva. Mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vari kuti chibvumirano cherunyararo chinonyoreranwa chete kana Russia yabvisa mauto ayo munzvimbo dzose dzayakapamba. Asi Russia inoti Ukraine inofanira kubvuma kuti itore matunhu ayakapamba muna Gunyana, anoti Luhansk, Donetsk, Kherson neZaporozhye. Vamwe vezvematongerwo enyika, vashandi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti gore ra 2022 iro riri kupetwa nemugovera uno ranga riri gore rakashatisisa zvikuru munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZANU-PF, vachiti pakuve nekukwira kwehuwandu hwevanhu vakashungurudzwa kana kusungwa vaionekwa sevaipikisa hurumende. Vano pamuenzaniso yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala pamwe nenhengo dzebato reZimbabwe Transparency Party idzo dzakagara mutirongo kwenguva yakareba. VaScala naNhasi vachiri muJerry sezvo vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonziwo yakashandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kunyaradza vanoipikisa ava pamwe nekurambidza misangano yevanopikisa. Vemasangano akazvimirira vanoti vakawedzerawo kutya kwavo mushure mekunge dare reparamende rapasisa bhiri rinonzi rinosunga mashandiro avo rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill iro ramirira kuzeiwa mudare reSenate. Asi vamwe vanoti hurumende haina kodzero dzevanhu dzayakatyora sezvo zvese zvayakaita mugore rino zviri mubumbiro remitemo yenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki vebato reZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje pamwe nemutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa. Tatanga nekubvunza vaMutasa kuti vanoti kudii negore rave kupera iri.
Gore ra-2022 ranga rakaipa zvakanyanya kuruzhinji rweZimbabwe. Takaona kumbunyikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe kuchiona mitemo yekaipindidzira kuti yakasara kurodhiza yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana, veopozishen havasi kutenderwa kuungana. Pavakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwepo vachiurawa pamarani. Takaonazve chinotyisa chishamiso chetakambonzwisisa kuti tiri kufamba sei sehanzvadzi yedu Mobilizing Army akatemwa temwa. Political violence yakakura zvakanyanya kwakuti vanhu vairohwa, vanhu veTripleC. Isuwo vemacivil society takavharirwa mukana wese wezvamatrade unions, mastudents movement, machurch. Hakuna aitenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevafundisi vachivharirwa. Saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kufira kudai zvese zvasara mugore rino.
VaGakanje, manzwa zvataurwa navaMutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022.
Ndipinda mukoma, 2022 rakave gore rakasimudzirwa kodzero dzevana veZimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yeZimbabwe. Gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana veZimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza. Hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vaone mvura icho human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu. Vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa icho basic human rights ndosaka makaonawo munangadza purezidendi wedu achigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru. Panguva imwe chete iyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro tikaona isu vanhu vachizvisharudzira vavaida zvakaita kuti musangano weZANU-PF utore nzvimbo mbiri dzadziri mumaoko eopposition dzinoti Ecot nemutasa south. Saka takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vatanga vachikonzeresa mirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekumbira remutemo saka ndirikuenda zvikuru gore ra 2022 ranga rakatinakira
vamwe tasamanzwa mhinduro iyo pindai tinzwi
hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi ngatitaurei chokwadi zvinhu zvitoda kugadziswa zvigadziriswe migwagwa yakaparara yese vanhu vari kutambudzika munyika ino kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa zvotivatidza kuti kunyange nasmith vakagara vana mugabe vana ngomo vanaani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo kana kuapartheid south africa mandela akagara mujeri atongwa asi kino tatangirwa chinhu chatatamboona pakudzvanyirwa kwavanhu vese pakistani zvekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa zvadzokwa zvatakaona kuna naadhabengwa zvatakaona kuna nalookout masuku
vagaga nje tiri kuona mitemo yakaita seprivate voluntary organization pvo bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti
pvo bill yamataura iyi inyaya iri kutsemedza makuruku akaita sana mutasa ipapo ndaandatanga maimwe nyaya makorokoto vamutasa ndiregore ravakadyiwa kuzepsitiu vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yati inokoshesa kodzero dzevanhu kuti vazonoperera kukaecoalition muzimbabwe saka mabandiko ese macivic society akazvimirira anoziva zvinangwa zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mutemo hapana kana nerimwe chete riri kuchema vari kungochema ndivaya matsotsi panyaya yavasikala aiwa vasikala vakanga vapiwa bheyu vakatiwa mabheyu akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro ndiye umwe wevamwe vakarumwa nechekuchera
vamutasa hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro adyo jina pakutyora mutemo zvaita kuti paziviswawo mitemo inoreguleta mashandiro enyu taurai tinzwi
hakuna zvakadaro pasi rose tiri kuzikanwa nenyaya yecorruption ndosaka mechiona sese kwaitwa kana maawadzi vanhu vanorwisa corruption ino ndo vari kuita mukurumbira pasi rose ana hokoo chimwoni nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti upfumi hurimo munyika munomu asi zvese zvazvakuwaka upfumi hwenyika huri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana ivana vakange vachipuwawo mafufu
maita vamutasa vagakanje imuraitidaro
maamuchizizera kuti vamutasa ndiye umwe wevamwe vanochera lithiamu zviri kunze kwemutemo muno muzimbabwe vachitoitengesa kunze kwenyika kana vachiramba vamutasa ndine humbo hwacho ndangoti tipfuure nepo vasazopomere kuti hurumende sati vamutasa imini munoita basa rekuchera lithiamu muchitengesa zviri kunze kwemutemo kana muchiramba humbowo ndinawo vaakurwara hama yangu gakanji
vamutasa pindurai zvipomerwa izvo
hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa handina chinhu kana chimwe chete chandivakatingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhomba wembambaira wandatingachera saka ndoonza umbowo here ndoonza umbowo here hwokuti iwe unochera
avanga vari munhengo yevechidiki yebato rezano pf muHarare district vaalex gakanje manzwiwo zvakare kubva kumutungamiri wesangano recrisis in zimbabwe coalition vapeter mutasa vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk chewomen's forum na8pm nhasi tiri kutarisa mamiriro anga akaita zvinhu kumadzimai tichitarisa kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 vanoda kuteerera studio 7 chibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi vasori vopomerwa mhosva yekuedza kuda kuviga nhengo yecitizens coalition for change yakapondwa muzvaremo blessing alley vaine dzimwe hama dzemufi nezuro kumabvuku zimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera yozivisa nezvekukwidzwa kwemitengo yemafuta edhiziri nepeturu kutanga nhasi veruzhinji vokurudzirwa kungwarira kubatwa nechirwere checovid-19 chopararira zvinotyisa kuchina tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina gaino gumede saidi
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Khande Miringo ngokusiphakululela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngugeino kumete saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakade sile kweza. Semisele uthi kulo mcimbi uthize uthi liyayehlisa intengo iholide iChristmas ingakaqali sile kweza. Kwakuvele ihlale le kweza ngoba ngihlale ihlalazi yami bahlale le kweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephethulo asezabiza idola leMelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola leMelika lamasenti angamachuma isithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Istudio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, ukucubungula lolu daba.
Kwezakuthiwa khona ngeviki ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha, kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Leka sozekunandelele nxa uvele ujali kuthenga ngoba ama-petrol station then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile awusezikekwayo. Njalo okwakhathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kulo mcimbi uthize uthi liyayehlisa intengo iholide iChristmas ingakaqali sisele kweza. Kwakuvele ihlale le kweza ngoba ngihlale ihlalazi yami bahlale le kweza into yakhona. Kutho ukuthi hayi lapha ngamanjani amaceli lapha yatasi.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehliswe intengo kuliviki ephelileyo ngamasenti amabili, kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili, ukuthi bebevele bekwenzelani?
Bona phela ngitsho babe futhi bona yehlise intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu, isetshenziswe ngabantu. Izulu isebenzisa amabhasi ezimoto ezincane kodwa ithwala izimpahla idizeli vele yayingihlanga. Nxa bekabe izama ukudlala amehlo abantu yini singazi, kodwa nje njengangithutha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeviki ephelileyo ikhwezi ngekhathesi kutho ukuthi vele ngxenye ilicili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende lowo thatha njengabantu abancane womadlane bona ngathi mina
manje intengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele umi njani, kakhulu nxa sikhangela impi le phakathi kweRussia leUkraine?
Loba ngamanye amazwe sidade ngave bathi khona bayakhweza intengo yamafutha ngoba kule mpi eUkraine bayisezi ikhwele ukufika lapha ekhona lapha eZimbabwe. Ngoba siyazi ukuthi eZambia intengo yamafutha iphansi kule yethu, kodwa bona bafutha bathwala kwezi lezima inti ya mafuta ya South Africa ipansi ya potana ipansi china iti utela sile kuli mende ozo yena zifida kwa ini tele yako na mimeni ee faga eni ya mafuta agugu awucho lito uti ya sisi ya maya maji wana baya kweza nje mwa kuli mende wetu ya eziza ima lei mende mafuta
ugu kwezwa kwe nte ngonjalo ugu mafuta konoku ubona loku kwezwa kuza kweza yini nte ngoze mpasa yelizo
ile kini songoba ala oso pini na tela mikulina vesileti wena na ufulu mende anaza kweze nte nga mafuta na zogaya kweza nte ngoze mpasa yelizo yelizo kweto wana la kweza ugu kweze uwefila awoso zunge nezi gili mlezi dawe uistiri uti nte ngu yogu chai kwele ni 2 cent yali kila nga 20 nga 30 nga 50 cent paga kata ngitua leza dasa batu wana hachi test kweza na zengi nasi kangila nebe nezi kweze mpule kwa ndisiriti izi tezo ekambilana le skolo ama grocery ama uniform gonke vya kwela kwele finge 20 nye naba hele siya utekala nje January 2020
kubona nte ngu ingesa ine skatine sizayo nga kuyukubana impile Russia le Ukraine ingaphela
angiboni ukuza kwabe le mehluko ngoba phela vele sina amaphepha siyathatha ukuthi list ku Iran la ngoba ikhombi yakho na vele ayifiki nekerinye angiboni ukuza ukuthi lapho kwakho khona intengo yemafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethwa enhle
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le Studio 7 ngocingo eseHarare Iningi labe Zimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu lekhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota ole voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu lekhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona, uMnumzana Chapera Madzianike, othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Lo mlandu wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
Unkosazana Patience Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uncoma inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanye amazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe labo bekhuthazeke ukuthi beyevota.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe.
So okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazise ukuthi abantu laba abayozorejista abantu abalethwa ngumhlangano besuka emaplazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka ediaspora.
Lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimota ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho
ngepolitiki yeZimbabwe makwe ukuthi siyachotheza kumbeni siyananzelela dabe sikhangele ubuchopho bezami okwakuqala okwesibili akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengarejista ukuvota bavotela ngapi.
Esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West, uMnumzana Austin Ndlovu, uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulaka lwaloso lunganeno baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela okwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eThangwa lapho izakhamizi buye ngobuningi zizothazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungena sizo oluvela kuhulumende kumbe kuhlanze zizimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kule COVID laphana eSkhatini High School. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama-PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orade. So wabaluselwa bayimpumelo kakhulu sahamba sithethi uma sesiqedile amadoda ngoba axoxa vele ingqoqo kayiphele. Basebenzi bathi uma amadoda asebenze kahle kanje sabambana. Plan bani singayenza after that uzosiqhube sibele phambili isigodi sakithi. Ngoba siye siqaphele ukuthi amadamu amaningi nengi uhulumeni ufine ngena sibona abantu sebediye uhulumeni lapho sesenzile wathathe. Bathi hayi, ngeke kwenzeke lokho. Idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga ongomunye ukhokhele ekuthaseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana amakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nakasebulenjini emoyeni sazohlangana edamu lapha saba lomsebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo. Kuthe kuthatha nje inyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe silinathi ingoma. Sahlanganisa izimali singabantwana abakulesi sigaba abasemazweni agoqela eBotswana, eSouth Africa nakhona apha eZimbabwe kanye nabasemazweni ngaphetheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu lelo. Yalalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engayi-275,000 rands sadinga ucontractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhelele leli damu. Yena ubonga ngokubambana kwabantu beseThangwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that.
Ukhoko wamamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uThabe uManzi.
Ngiyajabula singiyakajabula sikakhulu kakhulu ngoba sesiyathi inhlanzi isikobo sezilethe khonapha kube kuhle kakhulu. Nahlele emadlawuni ngathi ngisethi sezowaikona laba buhlungukaikapa ngathi o sokuzapheka kodwa kapha ngaphaka amatshe kana sizakuceda nesiqethi sakuceda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthazayo kunesindaba ukuthi kufanele sibambane, kubambane nomama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli ngabubambele kuyenza labantwana bebe lula ngoba thina esikhathini esiningi ubukhokheli bomdawu. Kukhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ngowe-political party kumbe ngowekholo oluthile. Yinto esiyigqugquzelayo ukuthi kuthandwe malungu osephakathi kwabantu.
Enye inkokheli yezombusazwe wokubandla le-TBC unkosikazi Bekezela Maplanka udabuka esigabeni esigcelelezane leThangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlubela ngenxa yokusela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugeza idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelakho ikhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeThangwa ehlala eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nangikusebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eThangwa ekulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Chisasvanda.
Abaphila ngokuthengisa ezidaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla kungena kulo msebenzi. abanye babo bengelamvumo lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ube nzima kakhulu kithi thina informal sector, sikhangela ezigabeni ezitshiyeneyo, sikhangela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle, sesesikhangela khona ekuthengiseni. Ubesile computation enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku informal sector ufind ukuthi izini labaku formal abaqhathiweyo bebesiza lesikhathi sokuthi beke ku informal ukuze bethole izimali ezithiyeneyo bethole ukuphila ngoba ngapha ku formal bethola izimali ezemakhadini ezemabhenki kungatholakali usizo lokuthi bethole. Iye senze sibili sayehluleka ukuthi sireche ama-target ethu ade sakhangelele pulazi lakhona lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19 ama-restriction lawa so abantu kade besaqalisa ukuhluma besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuwodeka ngaphi njalo ngaphi njalo sibezesikhangela futhi ukuthi sibe sine-challenge kwi-informal sector. AmaChina asegcwele kakhulu emashopu lapha achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa even nama-vegetable. Kugcina lathi i-computation yethu siphansi thina sabe siwodile si-genuine kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe ziwodiselwa thina bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo sibezesikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe i-city law council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ku-city council esithi ngama-licenses lezi ndawo ezibhadalwa ngama-license every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo ku-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID but kube lama-illegal vendors abuya azohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kwele-China zingakangeni elizweni kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kwele-China kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana laleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines umnumzana Bob Jordan wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamthina zale inkampani ngesikhathi sekhefu esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla umnumzana Pete Buttigieg uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lomumo womkhathi esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo aweMthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. Bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki. Ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engubonayo kunye kuphela nje okuwodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona kufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayevota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuyehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuza rigwa asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyukuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Yes, sizwe baba Samaita ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngibingelele ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitho ukuthi amabandla aphikisayo ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregister bayevota. Kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inqangabe kuzaba lokhetho ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi kuphinde ngikhulume ngendaba yama centers lapho kuvotelwa khona iZANU PF iyayithatha izeki ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla leZANU PF lingani lapha nalapha ngani liyavimba othintini. Kodwa ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni kambe abachayi lokho kuthiwa yi-on goal esilungu.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikhokho nokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje uthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inamba ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje lawo diwe khona kuma thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni nangeni. Then ngubani ongenza ukuthi kube namagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwa benza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavoteli abazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kulezegcekeni ukuthi akula nto njalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona utshaye lapho, wenwaye lapho kuluma khona. Ungabongi uhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezinga ezingaphathelana nalalo okufuna ukuthi ukuwina. Ziningi izinto ezingakhulunywa yi-opposition laphana ezingalandelwa, eziqumbaqumba abantu, abantu balandele baye kwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khonapha ngomasithandwa.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelana.
Njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna ama-results.
Lapha lize umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetinengi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi, usizi, ukwesaba nokulahlekela lithemba. Umgcinisa wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo unkosazana Beatrice Mathuthu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube isikhathi esinzima kakhulu, singakhumbula futhi u-2022 singene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ukucinywa kukagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kunyela gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi kukhahlameza abantu yindaba yemisebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolu lodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela zeSouth Africa, ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu weSouth Africa, ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyathi kuthiwa ngabantu bokuza, izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendaba yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye, ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emaphoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe behlaselwa ngayo izinophobia bebuhlungu kakhulu ngoba sizothi silukunyezwa ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi nemisebenzi. So kuthanda ukuba nzima ngoba manje namaphemithi lawana awakhansilile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu, ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona asephela amaphemithi akade besinike wona njengoba bethi abasawa-extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyele emuva noma siyaphambili asizazi nje singonoway sila.
Iningi lithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, uThuso Khumalo.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihlizeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Sesiligqiba ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngumagumede uGenocide Features sidibane njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.